Nyatsocheka mbonye pakweta kunge senge zvino zviripo asi nzara tiri kumborara nayo sisi vangu wege chavanombokwereta vakutotadza kuzvitengera ndiwo mararamiro achokani kwedu kwatinobva ndiri kuda kunzi nditenge chimba asi munoziva ndirova kana urwere ukauya kani ndotya ndingamufa handina mari yekuzoona madokta kana yekutenga mushonga handina plani zvakasvika kuda nditange kanhu kangu vanovinga kanzuru iri kupenga ndikangohodha tumasini twangu vanotora eye zvakangouma tiri kuda kutaura sitonzi takashoreka usina mari vanonyumba woita seusingade kushanda iwe uchitoda ndiwo mararamiro achokani kwedu kwatinobva ndiri kuda kunzi nditenge chingwa asi munoziva ndirova kana urwere ukauya kani ndotya ndingamufa handina mari yekuzoona madokta kana yekutenga mushonga vane utsinye vacho vari kumachechi vachinyepa kunge vakatendeka handingakwanisi kunyepa kunge zvinhu zviripo kuti ndinzi ndakarongeka nekuti kana dzimwe nguva zvikaoma ndinotombotadza kuzvichengeta kuona munhu wese achindipa mhosva kana pashayikwa chekubika ndiwo mararamiro achokani kwedu kwatinobva ndiri kuda kunzi nditenge chingwa asi munoziva ndirova kana urwere ukauya kani ndotya ndingamufa handina mari yekuzoona madokta kana yekutenga mushonga ndiwo mararamiro achokani kwedu kwatinobva ndiri kuda kunzi nditenge chingwa asi munoziva ndirova kana urwere ukauya kani ndotya ndingamufa handina mari yekuzoona madokta kana yekutenga mushonga.